Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo hauti takai permission. Unongotizivisai chete. Saka takazivisa mapurisa kuti tataridza musi wechishanu, musi wa16 muHarare. Vanhu vese vachasangana paAfrica Inc Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16.
Ivo vaMDC vakuru vacho vari kutoda kuita pamberi ngavasazoyeuka makumvura yanaya. Anopinda pamberi chokuita zvirongwa zviri kunzi izvi kwese anozvipinda kuna Taitireva.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi voyambira MDC paurongwa hwayo hwokuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi wechishanu ichiti iri kuita izvi sezvo iine kodzero dzekuratidzira idzo dzakachengetedzwa mubumbiro remitemo yenyika. Ndabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuratidzira.
Tinotenda ekoma Choto, urongwa hwedu hwokuratidzira musi wechishanu musi wa16 hwava pamhando yepamusoro chaizvo. Vatsigiri vedu vose, nyika yose, vanhu vese vemachechi, vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri. Mashoko ose anenge afamba, vanhu vari kuziva kuti musangano wedu weMDC tichangotaridzira musi wechishanu svondo rinotevera. Unowa musi wa16. Saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo.
Chii chaizvo nai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu?
Chekutanga, ndoda kuti vachoto, munyika muno yeZimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo. Hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi yeyo mari. Munyika yedu munomu hamuna mabasa. Vana vari kuyaura vakapedza zvikoro kuna UZ vanongogara pamba nevabereki. Munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kutamuramba mhuru. Hapana chakanaka, mafuta edzimukari anokwira zuva nezuva. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dambudziko guru chairo nderekuti munyika yeZimbabwe muna utongo hwechekerere. Ndo dambudziko guru munyika yeZimbabwe. Dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis, kana kuti yatinoti legitimacy crisis. Hapana hurumende yakasarudzwa nevanhu. Ndo saka muchiona vanhu vachiomegwa noupenyu. Ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge tichitaridzira musi wechishanu.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu?
Nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vaNelson Chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi, pane nhaurirano dzokurevesa paine mutongi gava mainzanise. Nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu, ndedzemashamwari. Saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri serious, dzatingati ndedzekurevesa. Naye nhaurirano iyoyo vachoto semusangano weMDC ndo zvatinotoda chaizvo, tide pane nhaurirano dzemazvoro kwazvo dzokurevesa, dzisiri dzokupanana kumeso. Asi nhaurirano idzi zvichiitwa sekutaura kwandaita sekuhoreketa kwandaita kuti paina mutongi gava mainzanise nokuti paine nhaurirano dzinodini dzinobuda
tiri kunzwa vachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezvekuratidzira uku asi haasati akupindurai muchaita sei
mutemo weposa public order and security act unoti iwo kana muchida kuratidzira kana muchida kuita gungano munozivisa mapurisa hauti iwo munofanira kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo unotevedzera rule of law takaita zvinodiwa nemutemo zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro seratidzira muno munyika yezimbabwe muri muHarare saka haiwa izvozvo takaita zviri pamutemo vachoto saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti itsakai permission unongotizivisai chete saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paafrica unity square mangwanani nenguva dza9:00
kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muZANU-PF anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya MDC ichitamadiro aGeorgina nemusi wechishanu munoti kudii kumashoko iwaya
ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa nevanhu vanhu vasingazivi mutemo wenyika ukaona uchitungamirira nyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira tiri mudambudziko guru mwana mai angu senyika zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yezimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita
ndeapi matanho amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku
tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihwohwo sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kuprindiwa matisheti achange achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vachida kuzoita zvisina kunaka saka isu tiri kuti seMDC tine vanhu vakange varipo vachange vachita basa resecurity kuona kuti hapana anotikanganisa regaitoro mukana uno zvakare kuti avo vachada kuotumwa nezanu haiwa manyangira yavona change tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tinokande kumapurisa tiedze mhondidzo ngadzivharigwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vachoto kuri pachena kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare asi bato reZANU-PF rinoti riri kuziva zviri kuda kuitwa neMDC nokudaro harisi kuzopeta maoko aro ndabata mutevedzeri wegurukuta rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe pamire hurumende yeZANU-PF panyaya yekuratidzira kwakarongwa neMDC
isi takamirira hurumende tiri kuona zviri kurongwa izvi neMDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana vezimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera nokudawo kuti takaenda kumaelections bato reZANU-PF rikahwina purezidendi rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabyelections tiri kuona zvakare ZANU-PF iri kukunda maelections ikoko saka veMDC vakatanga kuenda kukoti vachinokwikwidza kuti sister winner zvikarapa vaakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti zviite sekuti munyika muno mune mhirizhonga zviite sekuti hurumende yapinda yava munangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018 haisiri demonstration yekuda kuti hurumende yadrese zvinhu zviri kunetsa aiwa idemonstration yekuti chamicha ndiye ngaapiki aite president vamunangagwa ngavabviswe
vamutodi MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika
kodzero yekuratidzira iripo asika hauratidziri wotanga wataura kuti unoda
kuita overthrow the government. Otanga wataura iwewe kuti ndoda kupidigura hurumende, chitaura mumarali zvatakanzwa naJob Sikala vachiita. Wozoti wakuda kuita demonstration, saka zviri kureva kuti uri kuda kurova imbwa wakaiga mupini, uri kuda kutaura kuti isusu hatisi kuziva kuti vavarira yako ndei. Tiri kuziva vavarira yevakomana vanonokerwa kuti vapindewo mupower. But power haipindwe through the back door. Power inopindwa through being voted nevanhu pamaelection. Wohwina zvakanaka naka, wotonga wapuwa mandate nevanhu. Zvokufadzawo kuti wapuwa mandate nevanhu, kwete kuda kupinda nechitsotsi kuti regai tiite mademonstrations, tipinde tinogara mustreet. Tagara mustreet zvakaitika kuna Algeria, zvakaitika kuna Libya. Toita kuti hurumende ipidigurwe, then toita kuti sitipinde. Hazvisi zvaasiwo matongerwo enyika iwayo.
MDC kuburikidza nemurongi wemisangano mubato irori vachibaya vandataura navo vati ivo vari kuronga kuratidzira uku murunyararo, uyezve vachange vaine vanhu vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku kuitwe murunyararo. Imi munoti kudii nemashoko iwayo?
Nguva yega yega vachidaidzira mademonstrations avo ndozvavanotaura izvi. Tisa kuita demonstration yedu murunyararo, asi tinozongoona pasina runyararo rwacho. Tinozoona mashopu akupazwa, tinozoona mota dzezrp dzaakupiswa, toona futi kana dzezanupf dzaakupiswa mota, toona vachibhuroka marodhi kuti mota dzisafamba, vachivhundisira vanhu kuti musapinda mumadhorobha. Saka tiri kuona kuti vari kutyora kodzero dzevamwe vanhu vasinei nezvemademonstration avo, vari kutyora kodzero idzodzo. Saka ndozvaka tiri kuti hatisi kuda kuona nyonganiso munyika muno. Nyika iyi yakarwirwa, vana vakaenda hondo, vakauya nerunyararo, vakauya nekutonga kuzere kwevanhu vatema. Saka taakuda kuti kana tichiita zvinhu zvedu, tiite zvine order, zvine law and order, zviri pamutemo, zviri muconstitution yedu.
Vamutodi, MDC iri kuti izvo pachayo ivo kana vachiratidzira havakonzere mhirizhonga, uyezve vari kuti izvo vanozviziva kuti ZANPF ndiye inogara yakatumidzira vanhu kuzonyonganisa kuratidzira kwavanenge vachiita. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ndo mashoko emanyepo. Takaona even pavaiita maprimary elections avo, ndinda kumaelections a2018 vakarwisana. Tare, tine maexamples evanhu vakapondana vachirwira zvigaro muMDC mavo imomo. Makaona zvakare zvavakaita kuna Tokozani Kupe mazuva erufu rwavatsvangirai, vakamuponda, vakamudzingirira vese vachida kumupisira mumba. Ndo legacy yavo yeviolence iyo, tinovaziva kuti ndo zvavanoita. And then tiri kuti ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti vakuinda pamberi ngavasazoyeuka pakumvura yanayo. Anopinda pamberi pekuita zvirongwa zviri kunzi izvi kwete, anozvipinda muna taisireva. Ndozvatiri kureva izvo kuti aiwa, ngatiteeranei tidzwanane. Asi kana taakuda kusvika panguva yekuedzana masimba, tinoda kuti tizivisanei ipapo kuti hatidi kuzochema mangwana.
Vamutodi, mati imimi hamudi kuzoona vanozochema kana kuzoyeuka bako vanaiwa. Ndinoona semashoko akadzamaya, muri kurevei chaizvo?
Tiri kureva kuti tiri kuziva kuti chirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence, zvichagumisira zvaane violence, zvichaguma zvauncontrollable. Saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo, isu sehurumende hatizoumbata maoko tosiya zvakadaro. Asi vakada kumanikidzira kuti mapurisa asati ava pamvumo, ivo voita izvozvo, ndopatiri kuti aiwa ka, hatisi kuda kuedzana masimba vakomana.
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo. Chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti varikuda kuratidzira.
Asi codification yedu kairi kuti mapurisa ngaaziviswe. Kana mapurisa aziviswa, zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro. Hakuna demonstration inoitwa pasina mupurisa. Saka vanofanira kunge vaine main power yakakwana yekuti vagone kukontrolora demonstration iyoyo.
Tiri kuona vamutodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezvekuratidzira uku, anoda kugadzirira kwakaita sei?
Iko zvino tiri kuona kuti tiri paholiday, handiti tiri paholiday. Mapurisa edu mamwe anofanira kunge ari kumaholiday. Mapurisa edu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana siyana. Kuholiday kunofamba vanhu vakawanda mumarodhi vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here, kuavoida maaccident. Saka ndo patiri kuona kuti ipapo ndo MDC paive kudawo zvakare kuita demonstration yayo. Saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda nezuro China nenyika dzemuAfrica nerutsigiro rwadziri kupa Zimbabwe panguva iyo vari kuvandudza zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vachitaura nezuro manheru kuruzhinji rwevanhu, vaMnangagwa vakatiwo kunyange bhangi repasi rose reWorld Bank riri kuzviona kuti Zimbabwe iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts and validated our ambitions, upgrading us to a lower middle income economy from efforts of just 1 year. We are on the right path and ambitious vision is within grasp.
VaMnangagwa vakatiwo kekutanga mumakore akawanda, hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa mabhuku ayo emari uye kuvakawo mari yakawanda muhurumende. Izvo vakati chiratidzo cheutungamiri hwavo hwakanaka.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus. This points to good stewardship of public affairs, itself a prerequisite for normalizing relations with international financial institutions and creditor nations.
VaMnangagwa vakatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo senzira yekuvaka Zimbabwe ine utongo hwejechetere.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance. Laws facing repeal and replacement include POSA and IPA.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tamboedza kubata mumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDC vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMnangagwa, asi kutaura kuno runhare rwavo huri kunetsa kupinda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizinisi uyezve variivo varidzi vepeji repaFacebook rinonzi Vhenge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isi semavelas.
Mungatitsananguriro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murara mezuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situation yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa. Saka kuno kwacho kuSouth Africa, ndine angu andinoti mabhizinesi andakavhura anove mabhawa, restaurants, mashopu, saluni, nekungotengesa mbatya wokunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nekuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwe, zvanga zvisiri nyore sisimasela kukudza ichi pachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako, kazhinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupindawo munyika ino yeSouth Africa, ndakapinda mugore ra-2007 ndine murume wangu 32. Murume wangu is a qualified engineer, anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yoti hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita, aitomukawo makuseni achinotsvagawo pape kunobata-bata, achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwamatisitiri hanzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga pizi jobhu yekuwacha. Anditi maona ndichipuwawo kana 50 rand, nguva yachanga ari ma50 rand pewashen basket, ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanija kunge ndaunganidzawo mari yangu ya tiwandei Maria ndaka banda shitanga kunda shokuti ndakutengawo fojga mujobek CBD ndichenda nayo kunze ndichinotengesawo kunze kwe jobek ku area kwataigara kuyakuya ndichingodaro saka ndichingodaro nekudaro ndakazo manager kuunganidza mari ndaunganidza mari ndopa ndakazokwanisawo kuwana mari yekuti ndihode mbatya adzedza tinoti mazitye mabhero ndobva ndatanga kupindawo manigerians ndichitenga mazitya yaya ndichienda kumareserve muno musouth africa ndichinotengesa ikoko kusvika ndazowana mari yangu yakati wandei ndopatakatanga kuita mapepa tazowanawo mapepa edu murume wangu sezvino yakabva angoitawo lati mwari vakapindira achibva awana basa kumaini angoonawo inpost paonline achibva atoapplya online yaruti vatomudiga kuinterview achibva atoendawo kumugodhi kuya achienda kuinterviewa kuya haanamboita 30 minutes ndobva atoemployiwa ndokwakabva kwatove kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo but that was kulimpopo by then ndokwataigara
tinoona mazuva ano mune aya atingati magrupu epafacebook makatanga riini zvekuti mufunge zvekuita magrupu epadande mutande iwaya
makatanga negrupu rinonzi fashion police rezvemucheno chenezvi semadzimai wanga kugarawo kune dzimwe nyika takakurawo tichingodo zvekungochena saka takangoti rega tingoitawo gurupu remucheno timboona kuti zvinofamba sei ndobva taita rinonzi fashion police yemadzimai ndo rakatanga then taona kuti varume vaitizvipfekera vachipindawo mufashion police yemadzimai imomo takabva tati ko tadii kungovhura rimwe takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi fashion police yevarume nevakadzi zimbabwe rinenge rine mix ndobva ratongokura rakadaro ndopandakangoya neconcept yekuti ai rega tivhure rimwe gurupu rinongonzi dzengedzenge tione ndopatakangovhura gurupu rinonzi dzengedzenge riya ndavhura gurupu rinonzi dzengedzenge riya riya ndokutoona izvo vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stereki dzengedzenge riya ndokungotanga kwazvakaita
munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande
aiwa maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana variko vemazizera echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo havanei nedambudziko rako otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe so kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata gurupu rendengenenge rinove ndo gurupu riri kupisa pafacebook panguva inoyi ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kudoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai sisi Mheli Maiswa Dhube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa ndinokutendai sisi Mavelas ndinongotirapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana mainterview enyu iwaya anobatsirawo vakawanda kunze uku
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekurangarira magamba iro rinove musi wemuvhuro tichiwanawo hurukuro nemagamba akarwa muhondo yechimurenga tichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pezuva iri uye kurarama kwavari kuita zuva nezuva nhasi taita rombo rekubata mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kudivi rezipra vamaxim kandla tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vamukandla
tinotenda makadini zvenyu
aiwa tiri vapenyu baba muri kunzwawo sei kuve gamba rakasunungura nyika riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro
zvinofadza kuve gamba rakasunungura nyika vamwe iri zuva iri havana kuriona asi zvavakaita zvakakosha kudarika magamba anovenziwa mapenyu nokuti vakapa upenyu hwavo kuzvipira kuti vaendewo kunosunungura nyika zvakaitika zvakangoitika hazvo asi tinoti ndiwo magamba chaiwo isu tiripo tisu tinofanirwa kuzozadzikisa zvimwe zvakashaikirwa nehama dzedu dzakatadza kusvika pazuva ranhasi
Vamukandla, pane magamba akarwa muonde yechimurenga vasina kuzokwanisa kunge vachiitwa yatingati vetting yekuti vange vachicherechedzwa kuti vakarwa hondo asi tinovaziva variko tigere nawo zuva nezuva. Zvii zvamungataurawo pamusoro pevanhu ivavo?
Vacho vasingacherechedzi ivavo ndo vavengi vemagamba. Ivavo vacho ivavo vane zvavari kubvara. Ivavo vacho vane zvavari kutyira. Ivavo vacho ivavo ndo dzatinoti ndo mhandi dzevanhu vanhu ivavo. Saka ivo magamba pachezvavo aripo ngavarege kuzvitarisa izvozvo asi vatarisire upenyu hwavo.
Kune vamwe vasina kubvira vambowana kana mari dzaibhadharwa vakarwa hondo yerusununguko kana dzedhimobhu nemari dzese dzakapiwa dzekubatsirwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo? Vangabatsirwa sei vanhu ivo?
Vanhu ivavo pari zvino sezvo kune vatungamiriri vese kubva kupresident kuna vice president presidium yese mavo veterans vanofanirwa kuti wopia first priority kuvanhu ivavo vasina kuvhetwa kana kuti vakanyimwa mari dzavo isipeshali kuziprosite. Nguva dzezetin dziyaiziya kwanga kuno kutarisira kuti pamwe vanhu vari kutsvaga kuti vabatwe nenyaya yegukuraundiya. Saka vamwe vakagara vaenda kusouth africa uku vakanga varimo vakatya kuendako kunovhetewa vane kufungidzira kuti injero dzokuvatsvaga kuti vazive kuti vari papi nokuti information yese iyaya inolida kuti munhu uyu anogara papi anonzi ani. Vanhu ivavo ngavapiwe mari dzavo kana zvakundikana ipapo sezvo tichitungamirwa naivo mavo veterans pane zvingadaro kuti zviitwe kuita iya inonzi dialogue taona kuti ndevanani vasina kuwana mari dzavo. Vanhu ivavo tovamiririra kuti vawane mari dzodzo seu mavo veterans takabatana. Vanhu ivavo ngavapiwe mari dzodzo hapana vakuzokuti havazikani tanga tina maassemble points. Saka mavo veterans anozivana kubva kumaassemble points vanozivana vachibva kumatraining vachina kumadeployment enzvimbo dzokunorwira. Saka vanhu ivavo tinoti ngavapiwe kodzero yavo varegedze kutambura sezvatinoona nhasi.
Mataurawo nyaya yevakarwa hondo vari kudivi rezapu zipra forces munguva yavana nyika kuzvitonga kuzere kwakaita madisturbance kana kusagadzikana kwakaita kuti nhengo idzodzo dzitorerwe midziyo yadzo yadzakanga dziinayo nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Maproperties iwayo ngaadzoserwe kuvaridzi vavo nokuti akatengwa. Maproperties ezipra haasi ezapu haana kusainirwa nemapolitical leaders paunita code iyayo kwete. However, madevelopments aripo tine 7 members dzakaenda kunotaura napresident vakatenderana ivo president vakataura kuti aiwa tichadzosera maproperties ezipra. Saka tine tariro yokuti kana iwo maproperties ezipra tidzoserwa maproperties ezapu at political level ngaadzorerwe nokuti zvanhu hainda benefiti kumaproperties ezapu nechikonzero chokuti vaita unit.
Aiwa tinotenda zvikuru vamukandla kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kumauto ezipra vaMax Mukandla muchirongwa chedu upenyu hwedu. Icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndoti murara zvakanaka vateereri.
Aiwa tinotenda Jonga nechirongwa chako chawatipa tichitarisira kuti uchatipa chimwe zvakare svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu Nyamavhuvhu 16. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vakuru vemuMDC vasazoyeuka bako vanaiwa kana vakaenderera mberi nekuratidzira uku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindanet www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
kuizika